Amai mupfumira vanonzi vatorwa kumba kwavo pakati peusiku nemapurisa ekomishen inorwisa uori vachinzi vane mhosva dzavakapara sachigaro wezak amai Lois Matanda Moyo vabvuma kuti komishen yavo yasunga amai mupfumira amai Matanda Moyo avo vanova mudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vatiwo vachaburitsa zvakawanda mangwana sezvo vachiri kuferefeta amai mupfumira nenyaya dzakawanda dzine chekuita neuori vachiti kutaura zvakawanda pari zvino kunogona kuvhiringidza kuongorora kwavari kuita nyaya dziri kupomerwa amai mupfumira
patichirungo wakwesena zvedu kana tapedza kuzova kwesena ndo patichaona tiri kupreferi macharge natisiri kupreferi cause zvakareba saka imwe get towards the end of day somewhere there or even tomorrow.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zaki inofanira kutshanda zvakasimba isingatye kana ichizokwanisa kurwisana neuori munyika.
Notambira nemufaro kusungwa kwaitwa mai mupfumira newe Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi mukufara uku masoedi ari kuramba akavhurika nekuti tinoziva kuti mai mupfumira ihove diki chaizvo mugungwa rakazara makarwe ehuori. Saka tiri kuti panofanira kuti paonekwe kuti paitwe zvimwe kuti vari kuitawo huori vamwewo vabatwe, kwete kuti kungobatwe munhu wani chete. Saka takamirira kuti tione kuti nyaya yavo ichafamba sei ende takaitarisawo semagweta kuti ichafamba sei ende tinotarisirawo kuti panofanira kuti paitwe zvinhu zvakanaka zvisina kupindirwa neavo vanoita zvematongerwo enyika.
Amai mupfumira ndiwo munhu mukuru wemuhurumende wekutanga kusungwa nekomisheni iyi kubva zvayakagadzwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi wapera. Vane ruzivo nedzimwe dzenyaya dziri kupomerwa amai mupfumira vanoti amai mupfumira vakatarisanawo nemhosva yekusafambisa mari dzemapenjeni zvakanaka kunational social security authority kana kuti nasa pavaimbova gurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Pakambotaurwa nezvekusafambiswa zvakanaka kwemari yenasa iyi muparamende gurukota rezvevashandi pari zvino amai Sekai Nzenza vakaramba kuburitsa gwaro reongororo yezvakaitika kunasa vachiti nguva yakanga isati yakwana vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari dzehurumende gore rapera muparamende. Mukuru muhofisi yaauditor and comptroller general amai Mildred Chiri vakaratidza kushushikanawo nemafambisirwo emari kunasa ukuwo boka revechidiki muzanu PF rakadomawo amai mupfumira somumwe wevamwe vanhu vari muzanu PF varaipomera mhosva yeuori vanofanira kuzvichenura. Sangano remadzimai muzanu PF reWomen's League rakabudawo nechisungo chekuti vese vari kupomerwa mhosva dzekuita uori vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.